Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji pavari kubhadhara paya mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Kanzuru yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitero pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta.
Tsakurudzo dzataita pari zvino tikuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi, bato rezanu PF nebato recitizens coalition for change, tikuona ndoo pari kuita makakatanwa panyaya idzodzi.
Rimwe sangano ravanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirizhonga kumbare pasina kutora divi. Vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza 2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reHarare kuburikidza negwaro kuvatori venhau inonzi iri kuronga kuchaja zvibereko kana kuti interest pazvikwereti zvayo zvine vagari zvave nenguva zvisati zvabhadharwa kutanga kupera kwemwedzi uno. Bepanhau reHerald rinoti kanzuru kuburikidza negwaro iri yakazivisa vagari nevanoshandisa kana kutenga zvinhu kubva kwairi pamwe nevose vane chekuita kuti ichange ichitanga kuchaja interest pazvikwereti kutanga musi wa 31 Gumiguru unove mwedzi uno. Vagari vose vane zvikwereti vanonzi vakakurudzirwa kuti vange vabhadhara zvikwereti zvavo kana kuti voenda kumahofisi ekanzuru ari padyo kuti vaite urongwa hwemabhadhariro avachazoita kuitira kuti vasabhadhariswe interest. Kanzuru inonzi ine mari inosvika mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica inova zvikwereti zviri muvagari nevezvemabhizimisi. Studio 7 yabata meya veHarare vaJacob Mafume vakati urongwa uhu hausati hwatanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Programs Officer weCombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tunzwe kuti sangano ravo rinoti kudii neuronga hwekanzuru uhu.
Isu tinoti tatambira mashoko ekunzwa kuti kanzuru ichange ichiripisa tingati vanhu vanenge vasingakwanisi nguva chivanobhadhara nguva nenguva mitero yavo. Asi chinhu chikuru chatiri kuve tinoburitsa pachena ndechekuti kanzuru pachezvayo billing system yayo haisi kushanda, uyezve pachirungu tinoti iri chaotic, hazvinyatsonzwisisa, inyonga nyonga. Saka naizvozvo kuti kanzuru izive kuti munhu ane chikwereti chemari haitozivi ndo chekutanga chatirikuonesana tibudirane pachena. Kanzuru ndofunga munhu wese anozviziva muHarare kuti yainge ichishandisa pachirungu yainzi BIQ system, ikabva yazochinja ndokutanga kushandisa imwe system zvakare inonzi Sage. Pakubva kuBIQ vachienda kuSage tingati pane mashoko kana kuti pachirungu ranoti data rakarasika zvakanyanya, zvekuti kazhinji kazhinji hazvinyatsozivikanwa kuti imari yakave inoluzwa nechiitiko ichocho. Pekutanga chechipiri isusu tange tinotoro netarisiro kuti kanzuru yange chakutibudirira pachena kuti nhasi kwave ne billing system itsva. Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji pavari kubhadhara paya mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Zvakamirawo sei kuti vagari vange vachibhadharawo mari dzavo paine nguva kuti vasazosangana nematambudziko iwayo ekubvisiswa interest?
Isu tanga tine fungidziro kana kuti tarisiro yekuti kanzuru semaitiro yaakamboita kare ekutibvisa mama interest charges yayaya yakauya kuvanhu kanzuru yakauya kuvanhu ikabvunza vashandi vekanzuru vakatenderera vachibvunzurudza vanhu kuti todii nenyaya dzezvikwereti todii kuti vanhu vabhadhare ekanzuru ikaisa chisungo chekuti izvi ngatimbomirai zvekubhadharisa vanhu mainterest nechikonzero chandataura chekuti billing system yekanzuru pachezvayo yange isina kunyatso yange yakaminama nanhasi ichiri yakangominama inyonga nyonga hazvizikanwa kuti zviro zvinofamba sei saka naizvozvo mukuita ikoko nhaurirano dzakaitika pakati pevagari nekanzuro ndozvatanga ndichitarisira kuti pari zvino paifanira kuita dzimwe nhaurirano kuti vabereki tatiisusu tichiona kuti vanhu havasi kubhadhara naizvozvo tine mufungo wekuti tidzorere nyaya dzemainterest yayo nechikonzero chekuti kanzuro ikaita kuti kumonya vanhu maoko ichida kuti vabhadhare mutero ichaona kuti vanhu vacharamba tingati vachiita shwindi panyaya dzekusabhadhara idzodzidzo
mune matanho amuchatora here ekupikisa danho radzikwa nekanzuro iri
ngadzive dzinogadziswa nyaya idzodzo pane kuti tiende kumberi kune zvinhu zvinozotiunzira pachirungu anoti macomplications nechikonzero chekuti billing system yekanzuro inyonga nyonga pari zvino vanhu ngavabhadharewo zvakare maservisi avanowana saka naizvozvo tikutisu kukanzuro ngaisaite zvinhu zvekuti inopedzisira yakuendesana kumatara edzimhosva nevanhu pekupedzisira tinoona kuti kazhinji kazhinji zvinopedzisira zvaakuita kunge pasina ukama hwakanaka pakati pevagari nekanzuro yekuta Harare saka isusu tinoona nyaya yenhaurirano uyezve nyaya yekugadziriswa kwebilling system dziri nyaya hombe dzinofanira kunge dzichio dzinogadziriswa nekanzuro isati yatanga kuita zvairoda kuita izvo
avo vange vari programs officer vecombined Harare Residence Association vaRubin Akili vari parunare muHarare naJoka Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vari kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kutarisana nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kumbare vaWadzai vari kukurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo nemazvo kuti mhirizhonga iyi ipere kwete zvavari kupomerwa nevamwe zvekuti vari kuregedza nhengo dzebato reZANUPF dzichiita madiro uye vachinzi vari kutora mari dzechioko muhomwe mumashoko ari padande mutande reTwitter mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kusunga vose vari kuita mhirizhonga kumbare uko kwakatofa munhu mumwe chete vanhu makumi maviri vanonzi vasungwa nemapurisa nokurwisana kuri kuitika kumbare vanyati vakurudzira vanhu kuti varemekedze runyararo ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaWadzai nezvenyaya iyi
kumbare kumupedza nhamo kuri mhirizhonga tingati pava nemazuva anokwanisa kutoita matatu kana mana tichiona violence iyo ichiitika kumbare imhirizhonga iri kukonzereswa nevanhu vari kuuya vakabereka mapato avo ezvematongerwo enyika vachivhiringidza kushanda kunoita vanhu vanozvimiririra vanhu vanozvishandira mumastreet vendor nemainformal traders tiri kuona vanhu vachiuya vachida kutora nzvimbo dzinoshandirwa nemainformal traders vachivaita kuti vabhadhare mari dzakawandisa idzo dzinenge dzisipo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwemunyika medu ndo maonero atiri kuita mhirizhonga dzichizoonekwa vanhu vachimhanyidzana mapurisa achiuya zvinhu zvichiputswa vanhu vachipirana nokudaro isusu seboka tiri kuti maitiro akadai haasiri watinotarisira nokuti bumbiro redu remutemo rinotikurudzira rinosapota zvinoitwa nemainformal traders saka mhirizhonga yatiri kuona iyi tinongotarisira chete kuti vese vari wanikwa varivo vari kukonzeresa iti vange vachisungwa and mutemo uchiita basa ravo
pari zvino mungaziva here kuti ndevemapato api vari kuita izvi uyezve kuti mapurisa ari kuti chii nezvenyaya iyi
tsakurudzo dzataita pari zvino tiri kuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi bato rezanupf nebato recitizens coalition for change tiri kuona ndo pari kuita makakatano panyaya idzodzi asi tsakurudzo yatiri kuita iri kundotitaridzira futi kuti vanhu vari kubato rezanupf ndo vari kuuya vachiita nyaya idzodzi dzokuti vanhu bhadharai mari kana usina kubhadhara usina kadhi remusangano haukwanisi kumboshandira pazvinhu zvaunoshandira neCCC of course varipo vamwe vanoitawosa izvozvo asi patsvagurudzo dzataita tiri kuona kuti zvakanyanya kurerekera kubato riri kutonga reZANU-PF
imi kurudziro yenyu ndeyekuti chii
tinokurudzira mapurisa kuti asatora masaidzi nokuti dere kwamapurisa anga akauya achiita kuti pave nerunyararo tingadai tisina kuona mhiri zvonga ichiramba ichienderera mberi but problem yatirikusangana nayo ndeyekuti mapurisa haasi kuuya tiri kukurudzira mapurisa kuti auye achengetedze mutemo nokuti maonero atiri kuita havasi kunatso kuita basa ravo nemazvo because vanhu vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vari kungozviita pachena pasina vatiri kuona vari kusungwa saka tiri kukurudzira mapurisa kuti auye achengetedze mutemo pasava nekuita senge vari kukurudzira mativi maviri aya ari kurwisana zvinhu zvinge zvichiramba zviri mashatiro azvakaita tiri kuona
avo vange vari mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vachitaura naMarvelous Mhlanganyahuye weStudio 7 vari muHarare. Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe chiri kuita musangano nevechidiki nhasi wakanangana nekukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza2023. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira runyararo munyika dzose muAfrica kana kuti the African Union Continental Framework on Youth, Peace and Security. Masangano ari kukokera musangano uyu anosanganisira Young Global Leaders Network, SADC, African Union, University of Zimbabwe, 4H Zimbabwe Foundation neZimbabwe Youth Council. Vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu vanoti mukuru we4H Foundation vaJohn Muchenje, nengo yeparamende yeEpworth Constituency Amai Zarela Makari nemumiriri wePalestine muZimbabwe vaTama Al-Masri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wekurongwa kwemabasa pamusangano uyu vati nashengirande avo vanovavo mukuru wesangano reYoung Global Leaders Network in Zimbabwe.
Chirongwa chamangwana ndechekuti vechidiki vanova vari kufunda nezvemutemo inova inonzi law nechirungu paUniversity of Zimbabwe vanzwisise kuti chii chinonzi runyararo, peace and security chiri kutaurwa pasi rose kubva kuUnited Nations resolution yakaikwa ne Security Council uye ne Youth Peace and Security Framework iri kufambwa nayo donzo rekuvandudza runyararo mudunhu rorarounda yeAfrica yose kuti vahwisise kuti chii uye vakawanda vechidika havasi kuhwisisa kana kuti chiti Youth Peace and Security tiri kutei saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nazvo mangwana kuti vana vechidiki kunyanya vari kuzvikoro ivo vari kufunda nezvemutemo vanokwanisa kukondribhuta vanokwanisa kuita sei kuti nyika oro nharaunda yeAfrica takatarisisa Zimbabwe kunyanya kuti inge ine runyararo uye Youth Peace and Security inge runyararo kuburikidza nevechidiki tinoona pamhirizhonga dzakawanda vechidiki ndo vanoshandiswa
sei manangana nekuchiitira paUniversity of Zimbabwe pazere vana vechikoro nevakomana nevasikana vechidiki
chakanyanyo kutarisira kuti tinge tichitaura nevari kustada kana kuti vari kudzidza nezvemutemo nekuti kazhinji ndo vanonyatsonzwisisa nyaya idzi ende vari pari nani pakudzinzwisisa toda kuti vavandudze ruzivo rwavo so that vanoona kuti vangakuita sei kana kuri kuingenja nevemutemo malaw enforcement agents mapurisa nemakoti vanenge vachizotangira papi vachienda papi.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekutiwo kudii?
Saka tinongoda kuti kumhuri yeZimbabwe runyararo hazvinei kuti unopinda kereke ipi, hazvinei kuti unobva kupi, hazvinei kuti uri murungu here kana mutema, ikodzero yako kana kuti tingati ihomework yako kuti unge uchipromota kuti unge uchikurudzira runyararo uchidzidzisa vanhu nezverunyararo munharaunda yauri.
Mukuru wesangano reYoung Global Leaders Network in Zimbabwe vati Nashengirandi vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mumwe wevari kutarisirwa kutaura pagungano iri vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje kuti tinzwevo maonero avo.
Tikuti musi wa21 September randa riri zuva rekukomemoreta yatinoti International Peace Day. Kuzuwa rinyararo. So, mangwana taakuta zwaracho. Raka postonia. Kwa posti takarika mpakili wani. Atavulita mangwana. Izi warati kumemoreta. Kwa celebrator. Rinyararo. Pasiro. Se Zimbabwe. Kili oso katin paso. That is not the signature of the AU. So, we are commemorating the day tomorrow. Kwa program ya chikita kwa ingresu wa Zimbabwe.
Tiri kuona mune zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda muri kunyanya kubata nyaya dzevechidiki nerunyararo nekugadzikana kwakanaka. Sei makanyanya kunangana nenyaya dzerunyararo idzi?
Tinoona Zimbabwe gore rinouya atingi maJuly tichaita maelection atinoti maharmonized election achanga achisarudzwa mukuru wenyika achanga achitonga kubva 2023 kusvika 2028 maMP nemakandidati. So chakatasa kumashure rechipiki vanowanzoshandiswa namapato avanobva kuparticipata mune zvemhuri zvonga vatinoti vanoshandiswa sematools for violence. So toorganizini takaona kuti zviri nani tichipati rechipiki nguva ichiripo tichitaura navo through madialogue tichitawo masport ekupromota tolerance and peace among them kuti patinosvika munguva yemaelection vechipiki vanenge vakuziva kuti hapana chakashata kuti parudzi pati yandinoda muzimbabwe iraiti yekodzero yacho asi zvinoitwa murunyararo. So da kuti vave nepeace tolerance kusati ndikaona ndakapfeka chiti yangu yeblack 201 ndikatika chiti yered 201 ndikatika chiti yellow 201 hatifanira kuziva kuti zvinotibatanidza zvikuru ndinozi yaall zimbabwe more than what separates us kuti nebinya madifferent political parties.
Aiwa, vamwe vamuri kutarisirawo kunge varipo pagungano iri ndivapi?
Okay, tichange tina ambassador vanenge variko na honorable MP weAPEC vanonzi honorable Valerie vanenge varipo vachitaura papogiramu tichitaura nemachibhingi edu epayunivhesiti yezimbabwe tichikurudzira runyararo mukati menyika yedu yezimbabwe.
Avo vange vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vari parunhare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chongotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika riri kuda mari inodarika mabhiriyoni 110 mubhajeti regore rinouya richiparurwa mudare reparamende muna Mbudzi. Mari iyi yakapetwa kaviri pane yakapiwa bazi iri mwedzi wapera. Mubepa naure Chronicle mune nyaya yekuti hurumende haichabvumidza kupinda munyika mishonga inozorwa vana yeElizabeth and Baby Essentials Powders inonzi iri kukonzera chirwere chegomarara. South Africa yakatorambidza kutengeswa kwePurity Essential Baby Powder neTiger Brands. Bepa naure paintaneti renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mutungamiri webata rinopikisa reCitizens Coalition for Change vane zvinochamisa vanoti kukunda kwakaita bato idzva richangoumbwa kuLesotho reRevolution for Prosperity kuri kuvapa chivimbo chekuti vachakundavo musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Astudio 7 apo mamuka semu kumatano nukahwane. Ni washa marevo siku notenda ni basa gurura muno bata mkumatano nukahwane. Mkuma jumwa kandu mire mkuma blessing zule. Na tete masla sisa kanya uye. Ayu wazano pifu ya nyanya. Seve chirova ni baturwe na kurova wa mangu ujihoda. Vopeza vota ura kutishira angu nyika inwe. Ufuma ose ugatika nepamusana tishirango. Tishirango ndiwa wari kuto ziko kira moto muziso. Vano tikurova suwari kuita watuwe nao. Zimwe nyika zakatarisa kupi. Zakatarisa imo mnyika. Mtubanawe Zimbabwe. Tiliku shunguruzko. Takato mpotiza kuya kusawata Afrika. Kutiza iyo zano pifu. Asitri kungutai wa 2023. Ngapi ndesake mkomana.
Ama wadiwa ndinokumbirisa one rudo wa Mwari. Wanu ngatisa pere, ngatisa ngotaura hai, tichingotaura, zatinotaura pa social media. Tichitaura, tichisina maturo. Ngatisa zechi nuichi, nikuenda kuno register tichivote. Kunyanyanyanya wechidiki, chisu tiri kukandanisa zuzese, kwa sinu tiri kupa ungotaura. Machembere, wana kukona na sekuru wa kumamisha. Wanongo itazini, nukungo zinzisisa waka uvi wa kumamisha ikoko, ni masabuku, ni machifu. Isunga tende yo tino vote, tino register kuvota. Tisangopedza mukutaura, tisina chatinoita. Ndatenda hangu.
Makadiko pastudio 7 apo kuma tanonoka wanti kuma blessing zulu kurisei ikoko. Atinotenda nebasa ramunobata varume patini. Ninhangu ndoda kungotaura kuti vedu mhiri yaita nyika yedu haichanakidza vedu. Taito dedu tasununguwa taifara yee nyika yasununguka yee mdharabha but mdharauya yenani pane zvatakuona zvino nyika iyi tayangotungamirwa naed tatambura vedu tatambura munyika yedu yezimbabwe ndongoti zvangu vedu mhuri yezimbabwe mukomana ngaapinde hake mukomana ngaapinde timboonawo mukomana uyu nyika yembavha nyika yembavha ine mukomana akapinda zvinombosunungukawo vedu ngaapinda hake mukomana
makadiko ikoko kana jonga nana tanonoka wande ndiini mbuya mberi ndinotsigira baba vataura kuti tinosvikepi tichingodzi zvakadini zvikadini tichibvuma Zimbabwe ina vanhu vakawanda. Zimbabwe ina vanhu vari kudze kwenyika vakawanda. Vari mukati menyika vakawanda. Mayuthi akawanda. Sumukai mese. Sumukai mucheuke kuti chii chiri kuitika. Nyika yofa here makatarira. Mourayirwa nyika makatarira. Imi muchipanikara. Ivo vachidya vachiguta. Aiwa ngatisumukei. Nyangwe nesu chembere tingasumuke.
Makadiko pastudio 7 vana mukoma wande ini ndirikushushikana ndirikugwadziwa zvikuru nepamusana pokurohwa pamukoma Godwin Magudla mutepfenyuri anotepfenyura zvinodadisa asina divi anorerekera ko pavakaenda kunozwa kana kundotora zvaitika musangano zero pefu chii chakaipa ichacho kana usiri musangano yematsotsi nemhoni ndokuva ndaridza kauti zano pefu ngemhoni nematsotsi unonga chido kuvika chokwadi tinoti kuna mukoma Mangudla rambai makasimba mabasa ezano isi tinovimba kuti muupenyu aifanira kuti zokozo zvakaita saizvo mukoma Mangudla ndovaziya direct ndakambosangana navo kuma 2005 ikoko munhu wekuti kandisakanganisi pavari kuzvino nenguva ndakavaona wava munhu wezera rekuti ato munhu atobvazira ta munhu mukuru kuye tikati wachembera siwa munhu amashuva zvekuti danga achaita zvokurohwa harisiziraivoroku hatizvikurudziri tinoti im very sorry sendere mberi nekutepfenyura studio 7
yepambare iyo yemupondwo yakunzi akapondwa izvizvi nhengo dzetriple c dzotera dzichisungwa yasiyane nemublessing ari iyaiya yekuchitungwiza se tisina kunzwa kuti nhengo dzezanupf dzomuterera dzichisungwa ndamboziu yapondwa ndowezana aponyura kumbare hazvinowanika mukushanda toyazve kunyaya yemapresident yaimputi yamabva kutaurai isu nhengo dzepo dzatigere chaidzo chaidzo so undoonekwa kuti dzimunhu vabva mumba maani kuti unyoro seni ndakazvimirira sinzi hasina ndambotambira kana inonzi top yepresident yaimputi yekungopuwa d nekambeu kacho. And that is the 30th of February. But no zonzo ta kutambira. Nai zai bvira pamapresipa mbeu yenunzi hurumende. Dai kunzi hurumende yaibvuma kuti isashandise protocol yekunzi nyora nayo muvillage. Kuine vanhu vanofamba varingoti nhasi atambira ndinheki, tinhingi, tinhingi. Nyaya yekunyorana mamisha iyi yaakusarudzana, yaakusarudzana. Asi tinongokohweri zvakadaro Mwari anotungamira. Kutenda hangu vashamarari noti panyuzi dzatinoteerera misi nenguva apo naapo ina hamuna divi ramakariregera kana one side munobata nyaya sezvairi uku neuku hamuna divi masiyana neZBC totenda baba
makadi makadi pastor dese makadini ndinofara chaizvo ndonzi chanda rugadza ndobva pa personal bridge ndine nyaya ya nemutoro wenhau anonzi Gordon Manguja ndichiti very sorry kune vanhu veZANU-PF mhondi dzevanhu mhondi dzo hurumende inonyepa kuti kwai haa tichatoisa mutemo unobata kuchengetedzwa kwevatoro wenhau haakunyepa ivo varivo vanotuma vana Munangagwa haa Munangagwa shuwa hai imhondiyo mhondi chaichaiyo mhondi chaichaiyo ndatenda zvangu vashamariri studio 7 itai basa renyu chaizvo chaizvo kwete Radio Zimbabwe handiteereri Radio Zimbabwe chinonzi Radio Zimbabwe chiini station inongorerekere kubato handiteereri zviya zvino studio 7 ndo indoteerera inotaura nhau dzechokwadi kuti vanhu vose vanokwanisa kunzwa zviri kuitika munyika ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yeIran inonzi yave kutumira mauto akawanda nechinangwa chekuda kuedza kumisa kuratidzira kwevanhu zvichitevera kuurayiwa kwamasa Amin masa aive nemakore makumi maviri nemaviri akafira mumaoko emapurisa mushure mokusungwa achinzi ainge asina kupfeka dhuku remusoro zvakanaka vanhu vanoti vaona motikari dzemauto dzichiendeswa kudunhu revanhu verudzi rechked Amin aiva muked vanhu vanodarika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vanonzi vaurayiwa mukuratidzira uku Somalia iri kuramba ichiwana rutsigiro rwekuti ibvumidzwe kutenga zvombo zvehondo izvi zvinotevera rutsigiro rwabva kuEthiopia neUganda United Nations iri kutarisirwa kuvhota muna mbudzi ichibvumidza Somalia kutenga zvimwe zvombo asi Somalia inoti ikabvumidzwa kutenga zvombo ichakwanisa kurwisa vanopfurikidza mwero veAl-Shabab zviri nyore vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira dzeG7 vakasangana nezuro kuburikidza nedande mutande vakati vakazvipira kuti varambe vachibatsira Ukraine iyo iri kurwiswa neRussia vatungamiri ava mumashoko avaburitsa pakupera kwemusangano vakati vakazvipira kupa mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky zvavanoda kudzivirira nyika dziri mugungano reG7 dzinoti America, Germany, Britain, France, Italy, Canada neJapan Russia iri kuenderera mberi ichibhomba maguta akawanda emuUkraine United Nations inoti zvimwe zvave kuitwa neRussia kunenge kutyora kodzero dzevanhu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kanzuro yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitsuro pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirishonga kumbare pasina kutora divi vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pemberi kusarudzo dza2023 tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosora zvakanaka.